takaita mameeting anokwana kuita maviri tichida kuzama kusarudza achasanobata chigaro chemutungamiriri weguta tikatadza kukwanisa koramu kaviri zvino mutemo unozotendera minista kuti vagadze kana kuti vadome vari ivo kuti guta risave risina mutungamiriri saka ndo zvakazoitwa naminista musi wa28 vachinyora tsamba vachindigadza kuti ndive acting mayor kusvikira nyaya dzavamafume navamukunguma dzapera
saka makatanga kushanda rini kutora chigaro ichi
chigaro ichi ndingati kunyatsotanga kushanda ndinotanga mangwana svondo rineiri kuuya kwatakaita tsamba yakatozoziva kusvika kwandiri nezuro kunyange zvazvo yakanyorwa musi wa28 asi yakasvika kwandiri nezuro saka kuvepo kwayo kwaakutisunungura zviri pamutemo kuti tichiita chekutanga ndechekugadza town clerk kuitira kuti mameeting ekanzuru achitanga kuita pari zvino kanzuru iri kungofamba isina mutungamiriri iri kufamba isina town clerk anova ndiye munyori weguta anoona kuti mabasa ese afamba sei
vamwe vanga vakutyira kuti hurumende ine urongwa hwekubvisa mameya ebato reMDC Alliance vachivatsiwa nekomisheni inenge ichifanofambisa basa muHarare munotambira sei kudongwa kwamaita kuti mufanobata chigaro muchibva zvakare kubato reMDC Alliance
maonero angu ndeyekuti pari zvino hurumende haisi kuda zvekurwisana iri kuda kuti tishande tese hongu zvinowanikwa mhingamupinyi zvinenge zviriko asi itarisiro yangu nemaonero angu ekuti pari zvino tinova kusanduka karipo zvaimboitika mazuva apfuura kana matema apfuura ndeyekuti dai tiri kutotaura zvimwe iye zvino kwekunzi chere mumwe chete chaiye vakangobatwa nemhosva yekunzi vaita corruption kanzuru yese yatoora yaitobva yapiswa asi toda kutenda kuti iye zvino anda new dispensation zvinhu zvatisandukei tingashata takadaro tinogona kugadzirisa guta redu rikanaka
muri kutora chigaro panguva zvinhu zvakati omei muguta reHarare zvii zvamungataura pane mutoro wamakatarisana nawo
chekutanga mwari vachatibatsira kubuda mudambudziko ratiri guta riri kubvira zveshuwa guta rakaipa zvakanyanyisisa asi itarisiro yangu yekuti chekutanga toda kubatanidza vashandi toda kubatanidza makanzirasi tive chinhu chimwe chete tibatire guta iri kuenda mberi tisatarise zvepolitics tisatarise zvekumba kwamaingana asi titarise kuti sezvidhivhivhari ndo yakatiunza kwataunahouse tikagona izvozvo guta redu chere pariri iye zvino rinogona kusumuka kunaka ineni tarisiro yacho yekuti guta rinogona kumuka ndinaye
ndeapi mabasa makuru amungati amunotanga kuita muchipinda muhofisi
mabasa makuru atinoda kutanga kuita ndeyekugadzirisa nyaya dzemugwagwa yedu isi tisafambike nyaya dzemvura yevanhu kuti vanwe zvirwere zviri kungonyuka izvi zviri kunyuka nekuti vanhu havana mvura yakakwana yekuti vanwe chechitatu togadzirisawo nyaya yemarara vanhu vaakugara mumarara iye zvino saka tinofanira kugadzirisa nyaya yemarara tikwanise kuatakura aende kwaanokodzera
tiri kuonawo dambudziko redenda recovid-19 imi wose vakafanira kubata chigaro chameya zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iroro
chinhu chandingataure ndechekuti vanhu ngatichengetedzei mitemo yakatarwa neveutano yekuchengetedza social distancing yekupfeka mamaski yekugarawo tichigeza maoko kana nemasanitaiza kana tiinawo zvese zviri kukurudzirwa kuti tiite